ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yena uzeludza nasi chipiri gunyana 18-2018. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanovhura paramende yechipfumba mwezviri pamutemo vachiti dare iri richazeya nekugadzirisa mitemo yekurerutsa mafambisirwo emabhizimisi kurwisa uori pamwe nekuumbwa kwehurumende dzematunhu. Nengo dzeMBC dzinobuda muparamende dzichiratidzira dzichiti hadziremekedze vaMnangagwa semutungamiri wenyika dzichiti mutungamiri wadzo vaNelson Chamisa ndivo vakasarudzwa semutungamiri wenyika kunyangwe hazvo dare reConstitutional Court rakati vaMnangagwa ndivo vakasarudzwa zviri pamutemo. Nyanzvi dzematongerwo enyika dzozeya mashoko avaMnangagwa avataura mudare nhasi pasi pechirongwa cheState of the Nation Address. Vanotengesa zvinhu mumigwagwa kumasvingo vodya marasha zvichitevera kudzingwa kwavari kuitwa mumigwagwa nemapurisa. Sangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rokurudzira hurumende kuti ivhare zvikoro zvese munyika sezvo zvikoro zvisina kugadzirira kudzivirira kupararira kwechirwere chekorera. Simba remari yebond note roramba richipera izvo zvava kuita kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru ichikwira. Muchirongwa cheda connection na ATM tiri kutarisa zvaturwa muparamende navaMnangagwa apo vataura murongwa weState of the Nation Address. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 sendisa iWhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.